This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 21, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inorumbidza chirongwa cheZim Asset pakuviga kwegamba rakashanda zvakasimba muchiuto, Brigadier General John Zingoni.
Vagari vemubudiriro vanoti vezvematongerwo enyika havafaniri kupindira mashandiro evatori venhau.
Zimbabwe inoiswa muchikwata chenyika dzinotyora kodzero dzevashandi pasi rose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemusha webudiriro vanoti kuti nhau dzibude sezvadziri munyika vezvematongerwo enyika nevari mumasimba havafaniri kupindira mukubudiswa kwadzo. Izvi zvabuda nhasi pamusangano waitwa neComittee Information and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI nevagari vemusha webudiriro wekunzwa pfungwa dzavo pamabudisirwo enhau munyika. Vagari ava vanonzi vakurudzirawo kuti hurumende ikasike kupe maresinesi kunhepfenyuro dzemunharaunda kana kuti community radio stations senzira yekupa mukana kuvanhu vese kuti vanzwi pamwe nekuburitsa zviri kuitika matunhu avo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemumwe mutori wenhau apinda musangano uyu vagari kaichaunza.
Musangano wekuno kubudiriro ikanyanya kutaurwa neveruzhinji inyaya yemedia polarization yavanga kupomera hurumende kuti vari muzvematongerwo enyika hanzi vari kunyanyisa kwazvo kuita ruoko pakubuda kwemashoko. Vanotani mashoko kana achinge ataurwa matiri anonge aita nyaya kana kuti nhau dzinonga dzaitika panzvimbo yakaitikira hadzichizonya tobuda semaitikiro adzaita, hadzinobuda dzaane mamwe maengozi kana takutaura pachirungu, hadzinonga dzatwiswa zvotanzi iye wazoti hadzizofari kana takuchiona nhau idzi kunyanya panepenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC iye anga achichena chena nezvaaicha zvotanzi editing yacho hanzi inonga yakanyanyisa kumapepa nhau kuvataurawo zvekavambodibatibati mapepa nhau asi vazotaurai vachii mapepa nhau emazona anonga achikutaura zvinonga zviri nani vanga vachitaura bepa reherald rezvipepa zveherald rakanga riri bepa guru muno muzimbabwe hanzi kunonga kwatinatei kumapepa nhau kune nyaya yekuti kwane mapepa nhau akawanda saka hanzi nemashoko avo hanzi tifunga kuti herald vakunyara kuramba vachinyepera vanhu ndimataura vanga vachita vanhu nekuti vakuona kuti kune mamwe mapepa vakaramba vachitira manyerera avanga vachiita iwavo ekare hanzi vakutya kuti mapepa avo achatimi nekuti kwane mamwe mapepa akawanda saka vanga vachitaura kuti nyaya yeelectronic media hanzi kuchakasirikana nenyaya yekuti hakuna nepenyuro dzakawanda nyaya yaveinfrastructure nyaya yemacommunity radios ndinyaya iri kubuda kwese kwakawanda hanzi pakaita macommunity radios chaita kuti vanhu vawane mavhoisi akawanda vawane kukutaura dzimwe nyaya dzavo dzebudiriro munzvimbo dzavo pachike zvavo.
Ko, panyayawo dzenhepfenyuro dzinotepfenyura dziri kunze vati iwo vanhu?
Nyaya nhepfenyuro dzinotepfenyura dziri kunze vanhu vamboti tikeke kutaura asi kuona kunga kwangu kutya kwavaita kutaura nyaya vaita kubudisa mazita acho vanga vachiita ndovanga vasingazivi kuti vari kuvabvunza ava vachazodini mazita avo kana vachibataura kuti tinonzwa nhepfenyuro yakati nhepfenyuro yakati asi mapanelisi azoramba achivabvunza achivaudza kuti aiwa hamutati henyu panapa tichida kungonzwa pfungwa dzenyu asi vabva vabva vataura vakati pane nhepfenyuro nestudio 7 tinoinzwa tinotiiteerera zvikanzi kune mhaka yeko muteerera studio 7 iyoni zvine nhepfenyuro vanga vachidaidza vachiti maexid radio station aya kana kuti alternative radio kana ukati aiwa azvi nhepfenyuro izvi zvinobudisa nyaya sezvadziri ndosaka tichidzitsvaga.
Vanga vari mutori wenhau ataura akazvimirira gari kaichaunza ari parunare muHarare nestudio 7. tabatawo nyanzvi mune zvenhau vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha ava vanoti veruzhinji havana kupiwa mukana wekuti vanzwisise kuti impi iri iri kuzoita basa rakadii.
Iyi komiti yakaumbwa nehurumende chikuru chinoinoita ndechekuti hapana runyatsoziva kuti basa rayo chairo chairo nderei. Hongu vanhu vangataura nyaya dzavamoyo saminista makarekare and vane kodzero yekutaura izvozvo nekuti vane zvavakaona, asi chikuru chiripo ndechekuti kana iri komiti inofanira kugadzirisa nyaya dzekutapwa kwenhau, nyaya dzevatapi venhau kana kuti nyaya dzekufambiswa kumasvo kwemuzimbabwe, inofanira kutsanangura ruzhinji rwezimbabwe kuti chaizvo chaizvo chaida kunyatsokuita chii. Ndiona sekuti matangiro yaakaita basa rayo haasati ajekeswa kuruzhinji rwezimbabwe kuti ruzive kuti chii chavari kuzvaite, uye kuti kana vazopedza kuzvinyora kana kuzvipa kuhurumende vanozonzi zvamakawana kuvanhu zvacho zvinofamba sei kana zvinoendeswa kupi kuti zvazonzi zvakachinjwa.
Asi tichiona maitirwo akaitwa komiti nenguva yakatorwa kuti pange pachiumbwa komiti yakadai, zvanga zviri zvinhu zvakakodzera here kuti pange pachiitwa komiti yakadai?
Zvinhu zvakakodzera nokuti kubva nakare nakare vatapi venhau misangano inoita nezvebasa revatapi venhau yakagara yataura kuti mitemo iripo ana aipa ana posa ana official secret service anokanganisa basa revatatu venhau, uye anokanganisa kodzero yevanhu kuti vakwanise kufambisa mashoko nekunzwawo mashoko zvakanaka. Saka kuti kuve nekomiti chinhu chandatononoka. Chinongonetsa apa ndechekuziva kuti komiti handi here komiti yekuti tava kuita basa rengofadza hurumende kana tichiita basa nemazvo uye kuvhunzwanhu chaizvo chaizvo kuti zvofambiswa sei, nekuti kazhinji kazhinji vanhu vanoti vaneexperience yekuti kare nakare vaigara vachisungirwa kunzi no matsorokodza hurumende kana kuti mapepanhau hurumende haasi kufarira chi manyorero avanoita kana kuti mapepenyorero avanoita nhau. Saka chiripo apa ndechekuti hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinoitwa sekunzi inyaya dzematongerwo enyika, asi nyaya dzekugadzirisa kuti kodzero yevanhu yekufambiswa kwemashoko nekuwanawo mashoko inofamba sei tichienda mberi.
Vanga vari nyanzvi mune zvenhau vatakura zhangazha vari parunhare muHarare.
Ongororo yakaitwa nesangano reInternational Trade Union Confederation iro rinotarisa nezvekodzero, sangano rinotarisa nezvekodzero dzevashandi rakaburitsa pachena, inoburitsa pachena kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzisingachengetedze kodzero dzevashandi. Ongororo iyi akaitwa pakati pemwedzi wakubvumbi 2013 kusvika kurume gore rino. Dzimwe nyika dzinonzi dziri kutyorawo kodzero dzevashandi dziri muchikwata chine Zimbabwe dzinosanganisira Cambodia, Cote d'Ivoire, Egypt, Fiji, China, India nedzimwe. Pane dzimwewo nyika dzine hondo dzakaita seSomalia, Syria, Central African Republic, South Sudan nedzimwe dzinonzi kodzero dzevashandi dzinotonyanyisa kutyorwa nenyaya yehondo idzi. Asi nyika dzinonzi dzinoremekedza kodzero dzevashandi zvakanyanya iSouth Africa, Sweden, Togo, Italy, Germany, Norway nedzimwe. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaNicholas Goche kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi tabata mumwe wateedzeri wemukuru wesangano reZCTU vaGideon Shoko kuti tinzwe maonero avo.
Zimbabwe Congress of Trade Unions imemba kana kuti affiliate member yeICUC. Nyaya yeZimbabwe tobva kumunyika ini yatinga iri paendo ichidiscussa ikoko. Kukatekwa Commission of Inquiry yakanzi ngaiye izotarisa izvozvo zvakanga zvichitaurwa zvokuti izvo vanorambidza vasevenzi kunegosheta zvakanaka, vanorambidza vasevenzi kuva nefreedom of association, vanorambidza vasevenzi kana kudemonstrata, zvese izvozvo zvakanga zvaiswa kunyaya iyoyo. Saka iye zvino vari kutaura vakatarisa izvozvo zvakataurwa kuailo. Ndo saka muchiona Zimbabwe yakaiswa paiya panamba 5. Saka zvisaitika ndezvokuti izvo iye zvino vanhu vari kutosimuka kuenda kwaaendo paweekend ipapapa. Saka chamunofanwa kuzotarisa after that ndezvokuti izvo chii chinyanga chataurwa ikoko. Zimbabwe yazotaurwa ichinzi kudini, iri kunzi here iripo inoramba iri panamba 5 kana kuti ichachinji? Asi zviripo iye zvino ndezvekuti ndizvozvo zvavari kutaura.
Imi sesangano revashandi muri kumbotauriranawo here nehurumende kuti mugadzirise iyo nyaya yekodzero dzevashandi?
Izvozvi pavadidaidza apa ndatobuda mumitini iri kutaura nezvichaenda kunotaurwa kuchinyika. Saka iye zvino hurumende ichaenda kunoripoti. Ndinokumbira kutiko mutevere zviri kuitika kwaero moona kuti vari kuripota kuti pane improvement here vanenge vari kwaero vanobva kulebha vanenge vachiriini.
Mumwe wevateedzeri wemukuru wezctu vagideon shoko vachitaura vari parunare muHarare.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nhasi vakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvitambire gwaro idzva rekuwandudzwa kweupfumi hwenyika iro riri kushorwa nevashandi mapato anopikisa pamwe nenyanzvi yemunyaya dzezveupfumi. Amai Mujuru vataura mashoko aya nhasi pakuradzikwa kumarinda emagamba muHarare kwemumwe anga ari mukuru mukuru muchiuto. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuvigwa kwavajohn Zingoni pamarinda anovigwa magamba enyika paheroes eka nhasi vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vati vane tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchasimukira munguva pfupi iri kutevera kana ruzhinji rwezimbabwe rukatambira chirongwa chezimu asset pakatarisirwa gohwo remwaka uno. Mutungamiriri wenyika varobert Mugabe avo vakapa brigadier general Zingoni ruremekedzo rwegamba pachezvavo vari kusingapore kwavari kurapwa vatadza kuvepo pakuradzikwa kwemushakabvu sezvo vasati vadzoka munyika. VaMugabe vanga vakatarisirwa kudzoka munyika nezuro manheru kana nhasi mangwanani asi pataenda pamhepo vanga vasati vadzoka. Chirongwa chehurumende chekuvandudza upfumi hwenyika chezimu asset ichi chiri kushorwa zvikuru nevashandi vemunyika mapato anopikisa nebato riri kutonga rezanu PF pamwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachiti hamuna chiri mumugwaro iri chingaita kuti upfumi hwenyika husimukire. Mumwe mukuru muhofisi yegurukota rezvevashandi vanicolas Goche vapeter mufuratirwa vakasveriredzwa nevashandi pakucherechedzwa kwezuva revashandi pakutanga kwemwedzi uno mushure mekunge vati chirongwa ichi chakatarisirwa kusimbaradza upfumi hwenyika uhwo hunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi hwakaenda kumawere pakatangwa chirongwa chehurumende chekugovera vanhu vatema ivhu patsva. Zvisinei netsoropodzo iyi amai Mujuru vati zvakakosha kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvishande zvakasimba kuitira kuti chirongwa ichi chibudirire.
We need to look at the future with great hope. The 2013-2014 agricultural season has just witnessed a very successful agricultural recovery, an unparalleled in my view. As you know, food security and nutrition is a key leg for Zim Asset. That has now been realized in the first year of this new program. Let's start singing. Sing a little for ourselves.
Panyaya yekufa kwakaita vaZingoni nechishanu svondo rapera amai Mujuru vati chiri kurwadza ndechekuti vazhinji vakarwa muhondo yerusununguko vari kuenda kwamufiga nebwe.
As for most of us who went to war, came back from it, such a reminder of human frailty, human mortality, always evokes in us stirring images of the horrors of war.
Ataura akamirira mhuri yemushakabvu vakene Zingoni vanove munin'ina wemufi vati varwadziwa zvikuru nekushayika kwemukoma wavo avo vange vari mumwe wevakuru muchiuto kana kuti brigadier general.
On behalf of the Zingoni family, I would like to express my sincere gratitude to you, your excellency, the ZANU-PF party and the Zimbabwe Defense Forces for recognizing the contribution which he made to this nation and for grooming him to become what he was. To the Defense Forces, I wish to thank the Commander of Defense Forces, General C.G. Chiwenga, and the ZNA Commander, General P.V. Sibanda, for looking after your colleague during his illness until now at his burial.
Brigadier General Zingoni vakaberekwa musi wa27 Nyamavhuvhu muna 1954 vakasiya basa mubazi rezveutano muna 1976 vave kuenda kuMozambique kunobatana nevamwe varwi vehondo yerusununguko. Mushure mehondo, mushakabva akaenderera mberi nezvidzidzo zvemuchiuto kuKorea pamwe nekuNigeria ndokuzoita zvigaro zvakawanda muchiuto kuzosvika vashayika nechishanu vave Brigadier General. Vakavewo zvakare mutungamiriri anoona nezvemafambisirwo ezvinhu kumuzinda weSADC Task Force kuKinshasa kuDRC. Mushakabvu uyo anonzi akarwara kwenguva pfupi nechirwere chemoyo asiya mudzimai wadzanai nevana vatatu vanoti Fungai, Chido naTapiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Teerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Magatirira kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yashika ngoye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Vanofungidzirwa kunzi chikwata chechiIslam vanonzi vakauraya vanhu makumi matatu mumisha miviri iri pedyo neChibok kumaodzanyemba kweNigeria, uko kune mazana nemazana evanasikana vechikoro vakapambwa mwedzi wapera. Vakaona zvichiitika muAlagamo, vanoti varume vaive nepfuti vakapinda mumusha wavo nezuro manheru vakauraya vanhu gumi nevanomwe. Vanoti varwisi ava vakaba chikafu vakasiya vapisa misha. Vagari vemumusha uri pedyo weShawa vanoti varume vaive nepfuti vakauraya vanhu gumi nemuvhuro. Mashoko ekurwiswa kwenzvimbo idzi abuda nhasi zuva rimwe mabhambu maviri auraya vanhu vanosvika zana negumi nevasere muguta reJos. Mabhambu aya anonzi akapotika munguva shoma yakasiyana munzvimbo inotengeserwa zvinhu. Hapana atabuda pachena achiti ndiye akaita izvi. Asi vanhu vari kufungidzira kuti izvi zvakaitwa neBoko Haram, chikwata chechiIslam chiri kushorwa mushure mekuuraya zviuru nezviuru zvevanhu mumakore mashoma apfuura.
Mutungamiri wehurumende yeVietnam Vang Nguyen Tan Dung vanoti China iri kukonzeresa kusagadzikana mukati menyika yavo nenyaya yayo yekuvaka mugodhi wemafuta munzvimbo iri pamakakatanwa pakati penyika mbiri idzi. Mashoko ava Nguyen anouya apo ngarava dzemuVietnam nedzekuChina dziri kunetsana mumvura dzemuSouth China Sea. Ngarava idzi dziri kubonderana uye kurwisana nezvombo zvemumvura izvo zvava kutyirwa kuti zvinogona kuwedzera kunetsana kwenyika mbiri idzi.
Kambani yezvitima yemuFrance inoti ine zvitima zviuru zviviri zvitsva zvekushandisa muurongwa hwekuwedzera nzvimbo dzinosvikwa nezvitima izvi. Kunyange hazvo zvitima izvi zvichimhanya zvakanyanya zvinonziwo zvakakurisa. Mutauriri weRisal Ferre de France abvuma kuti zvitima izvi zvine hwaro hwakakurisa uye zvichakonzera matambudziko pazviteshi zvazvinomira. Vati izvi zvichadya mari dzakawanda dzekuzvigadzirisa.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine vabereki vakaberekerwa kuMalawi zviri kuramba zvakaisa maziso azvo pasarudzo dziri kuitwa kuMalawi pari zvino. Kuverengwa kwemavhoti kune dzimwe nzvimbo kwatanga kunyange hazvo mazuva ekuvhota awedzerwa nhasi nekuti vamwe vanhu vakatadza kuvhota nezuro nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Pane vanhu gumi nevaviri vari musarudzo dzemutungamiri wenyika. asi vari kukwikwidzana zvakasimba musarudzo dzemutungamiri wenyika ndimufundisi Reverend Lazarus Chakwera weMalawi Congress Party kana kuti MCP vaAtupele Muluzi veUnited Democratic Front kana kuti UDF vaPeter Mutharika weDemocratic Progressive Party DPP uye amai Joyce Banda wePeople's Party.
Vamutharika pane zvatanga kuverengwa ndivo vange vakatungamira. Zimbabwe neMalawi dzine hukama hwakasimba kubva munguva nyika idzi dzakambobatanidzwa pasi peutongi hweFederation of Rhodesia and Nyasaland kubva mugore ra1953 kusvika muna1963. Zimbabwe, Malawi neZambia ndidzo dzainge dziri mubatanidzwa uyu panguva iyi. Izvi zvakapa kuti hukama pakati peZimbabwe neMalawi husimbaradzwe uyezve hukama hwakasimbaradzwawo zvakare apo mutungamiri weMalawi vaBingu vaMutharika avo vakashaya vakazoroora mudzimai kubva kuZimbabwe amai Ethel Mutharika avo vakashayawo muna2007. Asi hukama uhu hauna kutangira nekusimbiswa apa. Mutungamiri weMalawi wekutanga vaKamuzu Banda vaidyidzanawo zvakasimba namai Cecilia Kadzamira vaizikanwa nekuti Bama Kadzamira avakaberekerwa mumusha weHighfield muZimbabwe. Asi hukama hweZimbabwe neMalawi hwakamboita zinyekenyeke mushure mekunge Zimbabwe yatadza kubhadhara chikwereti cheMalawi chinopfuura mamiriyoni makumi maviri emadhora mushure mekukwereta chibage. Mukuzeya zviri kubva musarudzo dzekuMalawi, Tabata Sachigaru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaDewa Mavhinga avo vari kuongorora sarudzo idzi.
Pari zvino kubva kuvhotwa kwakaitwa nezuro, kune dzimwe nzvimbo shoma dzichiri kuvhota nhasi dzakapuwa mukana iwoyo. Zvakarewo kuvhota kwanezuro kwakawedzerwa, kwaifanira kupera panguva dza6 manheru, zvakazowedza kuti zvasvika panguva dza9 manheru. Iko zvino takamirira kunzwa zvabuda musarudzo. Zviri kutora nguva nekuda kwekuti kuvhota kwakazononoka nezuro wati nevamwe vachivhota nhasi. Saka hatisati taziva zviri kubuda musarudzo. Zviri kuona sekuti zvichida pane vatatu mukati megumi nevaviri vanga vari pasarudzo dzekuita mutungamiri wenyika, pane vatatu vanenge vari pamberi. Asi pavatatu vava hatizivi kuti ngeupi achatungamira. Panoti vaMutharika, Peter vari kutungamira nyika, vaJoyce Banda uyezve vanonzi Reverend Chakwera, ndo vatatu vari pamberi iva.
Tiri kunzwawo kuti panenge pakamboitika bata murefu bata mupfupi. Chii changa chichiitika?
Nezuro panguva dzekuvhota chakaitika ndechekuti panga pasiri kufamba zvakanaka panyaya yekufambiswa kwemapepa ekuvhota acho kuti aende kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kunyanya kuChamhembe kwenyika kuno kune guta reBlantyre. Ndoko kanyaya yekubatikana nekuti vanhu vakawanda vaitarisa kuti vachataka kuvhota panguva dza6 mangwanani vakaona atova masikati ratovira vasina kukwanisa kuvhota, vachinzi mapepa ekuvhota haasati asvika, vanovhotesa vasati vasvika nezvimwe zvakadaro. Pakaitawo mamwe matambudziko ekuti dzimweni dzenguva dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhota aisvika kunzvimbo iyoyo asiri eko zvachose. Pabepawo rekuvhota dzimwe nguva mamwe mazita aishayikwa evanhu vanofanira kunge vachivhota. Dzimwewo dzenguva vamwe vaiona kuti mabhalotipepa vavanga vapuwa aitova nevanhu vakavhota 2004.
Asi chii chingadzidzwawo neZimbabwe pane zvamuri kuona ikoko kuMalawi semuongorori vaMavhinga?
Chekutanga ndechekuti pakufambiswa kwebasa rekuvhota nekuendesa mavhoto kunzvimbo dzakasiyana, Malawi yakundikana. Asi tataona chinongona kuitwa neZimbabwe ndechekuti masangano ari kuita basa iri hakusi kuti vari kuita nebhoni, kutokonewawo zvavo. Asi chikuru ndechekuti veMalawi Electoral Commission, mauta ekuno, mapurisa ekuno vanenge vasina divi ravakarerekera. Vanhu vezvematongerwo enyika vari kuzvionawo vanhu vachitotendawo kuti aiwa matambudziko ari kuwanikwa, asi vanhu ava havana divi ravakarerekera.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaDewa Mavhinga vari parunare kuBlantyre kuMalawi. VaMavhinga vanoshanda zvakare sechipangamazano musangano reHuman Rights Watch.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mutengo weropa uyo unonzi uri kudhurira vanhu vakawanda vanenge vachida kuoparetwa.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, chitumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pa web pedu pa www.studio7news.com. Muenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutauri pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Mukuru wevatongi wemataredzi mosva Justice Godfrey Chikausiku vanonzi vadaidza vaimbo vagavana webanga guru renyika vaGideon Gono pamwe nevaimbo vachipanga mazano chavagono vamunyaradzi kereke kuti vataure navo pamusoro penyaya iri mudare iri. Bepa Nauri Herald rinoti vachiChikausiku vari kuda kuronga waro wekuti nyaya iyi fambiswe sei. Munyaya iri mudare iri vakereke vari kuda kuti boka re-Anti-Corruption Commission riferefete zvakaitwa navagono vachiri kubhanga guru renyika. VachiChikausiku vanonzi vakanyorerawo sachigaro we-Anti-Corruption Commission vaDanford Chirindo kuti vauyewo kumusangano uyu uchaitirwa mahofisi avachiChikausiku nemusi wa27 Chivabvu kuti vakurukure pamwe nekuwirirana kuti nyaya iyi ipinde musi upi mudare.
Munyaya dzemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika, Dynamos yakunda FC Platinum 1-0 pamutambo watambwa kunhandare yeNational Sports Stadium. Kubulawayo, Haumaini yakunda Caps United 2-0, kwotiwo Buffaloes yakundwa 5-1 neTriangle. Wange yaita mangange 1-1 neChapungu, kuRimuka Stadium Black Rhinos yakaitawo mangange 0-0 neZPC Kariba.
Vamwe vatsigiri veDynamos vanoti vari kufara nematambiro aita chikwata chavo nhasi, asi vamwe vavo vanoti havasi kufara nekuti vatadza kupinda mutambo uyu. Mumwe mutsigiri weDynamos vaFabian Mahembe vanoti pange paine magedhi mashoma anga akavhurwa, izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vadzokere kumba vasina kupinda mutambo sezvo mitsetse yekupinda munhandare yanga yakarebesa. Mavhilasi Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaMahembe kuti tinzwe zvaitika.
Kwada chedu nhasi chakwanisa kukunda chikwata cheFC Platinum tinozwa chimwe chete pazvero. Tirikufara chaizvo nezvaitika izvi nekuti tichiita kuti tisumuke mutambo yedu yatakatamba mazuva akapera.
Zvii zvamungati zvaitwa nemurayiridzi wenyu Calisto Pasuwa zvasiyana nekutamba kwamanga muchiita mazuva apfuura apa? Tichiona kuti vamwe vanga vakutoti aiwa kochi ngaaregedze basi.
Murayiridzi wedu Calisto Pasuwa nyangwe zvaazvichiramba mazuva apfuura hatingatanga achitadza kutaura bhora. Bhora chairo ari kutaura, asi maplayers edu ndo andiri kuona anga asinganyafeisa chido pane zvaanga achiita. Nhasi ndiri kuona kuti aisa mastrike angakati oo, ende matambiro anga achiita mastrike anga achiratidza shungu chaidzoya dzokunyatsoratidza kuti vanhu vetimu yeDynamos, Dynamos yatinoziva izvi. Ndo zvaazvingoleka mazuva akadari, asi nhasi vakomana vauya vachida kutamba, vachida kuhwedza nekuti iyo platform yacho yanga ichitamba chaizvo.
Imi sevarayiridzi, zvii zvimwe zvamungade kuona zvichiitwa mwaka uno zvingabatsire kuti chikwata chenyu chirambe chisimbarara?
Kuti chikwata chedu chisimbarara, ndinoona kuti dai taiti akabatana vatsigiri, varayiridzi, ana Kalise vavo, management yedu executive inotiitira kuti zvinhu zvifambe. Isu tinoda kuenda tichiona kunhandare kwakarongeka, kuti nhasi taona kuti kwangu kunonyatsorongeka kumagedhi. Vamwe vedu vadzokera, vamwe vazopinda musecond half. Izvi dai zvaregedzwa nekuti taona kuti bhora razoonekwa nevanhu vashoma, vanhu varamwa, kwakavhurwa magedhi maviri chete.
Tombodzokera ipapa panyaya yekuti kwanga kusina kunyatsorongeka kunhandare. Zvii zvanyatsoitika?
Vanhu vauya kuzoona bhora, asi magedhi ekuti vapinde munhandare vaone bhora anga asina kuvhurwa zvakakwana. Panga paine munhu 1 oenda wokuona pane munhu 1, saka mitsara yevanhu vanga vakamira kuti vapinde mbora yanga yaiti zvonyongoka zvonyongoka, zvazoita kuti vamwe varamwe, vamwe vakatanga kujamba vachipinda vasina kubhadhara. Izvi zvinoratidza kusarongeka. Ngakurongedze nokuti isu vatsigiri tinoda kunoona timu yedu mukudyiwa, mukuhwina, tinoenda chete kubhora. Saka tirikukumbirawo kumanagement kuti ngaironge, ngaivhure magedhi akawanda, tipinde tisigire chikwata chedu.
Mutsigiri weDynamos vaFabian Mahembe vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare.
Tavatashuka kumagumu chirongwa chedu sezvingo yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Hurumende inorumbidza chirongwa cheZim Asset pakuvigwa kwegamba rakashanda zvakasimba muchiuto Brigadier General John Zingoni.
Tavatashuka kumagumu chirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusai mina Sandra Nyaira na Chris Gande.